Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 8 Mbudzi 2022. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Opa akasvika ndobva atotika kutanga nekuti tambo iyi yanga ine moto zvekuti yaitopisa hutiaongoribatai deni ndobva atorohwa nemagetsi ndobva atomira ipapo ipapo.
Mwana musikana wakafa nemusi wechina mushure mekutsika tambo yemagetsi huru yezesa kuchitungwiza anochengetwa nhasi kumakuva ezororo.
Inyaya inyaya yafa kuongororwa ende inyaya inofanwa kuti ive ichidzamiswa chaicho kuonekwa kuti chii chingaitwe kuti vanhu vakwanise kuwana voters roll before my elections a 2023.
Rimwe peta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti panofanirwa kuitwa ongororo yekuona kuti sei Zimbabwe Electoral Commission ichida kutengesa gwaro revoters roll nemari yakawanda sezvayakataura asi vanhu vachifanirwa kuwana gwaro iri pachena. Nhasi America iri kuita sarudzo dzepakati petemu mapato ose achitarisira kukunda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muri yokwa munzvengeregwi kuchitungwiza nhasi iri kuchengeta mwanasikana wavo ane makore gumi nerimwe akatsika tambo yemagetsi yezesa akabatwa ndokufira pamugwagwa ipapo munzvimbo yekuma New Stands nemusi wechina. Sekuru vemufi vaLincoln weZhira vaudza Studio 7 kuti mhuri iyi ndeye vanhu varombo uye haina rubatsiro rwakakwana rwakabva kukambani yezesa vachiti kunyangwe mapurisa havana zvikuru zvavati vaita pamusoro penyaya iyi. Tatadza kubata kambani yezesa kuti tinzwe divi ravo asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tivabate nhasi chipiri pamusoro penyaya iyi. VaWeZhira vanoti mhuri yokwa munzvengeregwi inoda rubatsiro ruzhinji zvikuru kubatsirwa nemazano okuti nyaya iyi ingafambiswa sei.
Pane tambo yemagetsi yanga yakadonha the previous day which is Thursday. So kuma New Stand kwaita kuma New Stand saka hanzi vanhu vanogara padhuze ipapo ndo vaitongoudza vanhu vaidarika ipapo kuti jambai nekuti zese yanga isati yauya kuzoita se kuzoatenda peri on Friday vana ava vaitobva kuchikoro vamwe vachijamba saka iye ainzi aidya mabhuti aikonzenera nekudya mabhuti then ndopa akasvika ndobva atotsika kutambo nekuti tambo iyi yanga ine moto zvekuti yaitopisa hutsukwaongoripatai then ndobva atorohwa nemagetsi ndobva atopira ipapo ipapo.
Mwana uyu anga ane makore mangani?
Anga ane 11 years.
Mukomana musikana?
Musikana.
Zvaitika izvi chii chakaitika? Vezesa vakazouya here? Mapurisa akashevedzwa here? Chii chakaitika?
Mapurisa akadeedzwa, vanhu vezesa vakauya kuti vangoona incident but then ndivo vakatobvunza mufiri wekuti saka muchaita sei kuti bhodhi itese ibvapwa then baba vemwana nekushaya vakati haina hatina kana chi kana mari kana zvichibvira mwana anga angoita sei ngaangobva ipapa achinoita sei achinoradzikwa nekuti nini handina mari vanhu vezesa vaibvunzava then ndopakauye nekusaziyawo lack of information pakazouya vakoma vacho ndo vakazouya vakati ino vanhu vezesa munogoti munhu atoita plani yekubvisa mwana apa sei Deni ndopaka zvikona kwafinaro pala zese rate not agreed yet kuita any expense so vaka mari dzakatokondrupitwa nevanhu vemurai kuti tinovapala itore mwana iendeze mwana kuwara hospital so zvadaro zese vet tisina kuzvatinogona kubatsirai nazvo tinokwanisa kubatsirai kungochemawo sezvo kutava
saka pari zvino pane zvati zvaitwa nehurumende mapurisa kana nani zvake
zvitis hapana chaitwa zese yacho ndo yakazoguma kukooparata pazouya supervisor wacho ona ndobva ati isusu tanoona kubatsirai mafunaro expenses chetena chikafu nezvekufunaro pala ndozvavakabatsira nazvo and ndozvavakataura kuti their hope goes as far as that then mapurisa mupurisa akatora statement rachona ipapo akadaiwa ti zvinhu zvachifamba nechi negwara chairo so that kesi yenyu kana ichizoenda mberi inozoenda zvinhu zvese zvakatachwa in terms of mapost mortem and what not zvinova zvakazodhilia mwana uyo akuradzikwa mangwana Tuesday from Friday so as it is yes haina zvaikakwanisa yangobatsira neizvozvo so far ndo yakati inokwanisa kubatsira nekuti kuri kunaya so we have also asked that can they provide knowing this havanawo matende that can you help us netende since kuri kunaya and nhamo iyi yabva yaita se yabva yari besfo saka munokwanisa kutibatsira wakati aiwa no hatina zvinhu zvatinogona kukubatsirai nazvo kunze kwezvatakubatsirai nazvo already ndo protocol yedu yekubasa kuiko
pane chakati chaitwa here nevabereki kumangara nyaya iyi kana kutora kutsvaga magweta kuti vavabatsire nenyaya iyi pane zvavakamboita zvakaita chaizvo
nyaya yakangotorwa sepolice report not is kumangara incident as such then mupurisa akauya ipapo ndiye akavaadvisa kuti ano izvezvizezitis itai zviri kuda zesa yacho kati inoita mapost mortem chimboitai zvavari kuda then kana ichizobhildwa kesi inozobhildwa after handizive kuti zvino kubatsirika here kana kuti hakuza asi mukutaura kwazvikuita zvikunzi ndo zvakaita
saka mwana anocheketwa nachipiri
nachipiri ndizvozvo
achachengeterwa kupi
kuzororo
vabereki vacho vakadini havo vari kuzvitora sei
vari kuzvitora zvakanaka vakabatikana zvikaite no very poor family
tingataurira vateereri kuti chii kana paine vanenge vachida kubatsiravo neimwe nzira vangabatsira sei
as it is chatiri kuda pari zvino I think chakananya one illegal advice on how to go about it nemaitikiro akaita zvinhu izvi nekuti yekugona kunge tisina ruzivo rwakakwana asi maitikiro akaita zvinhu izvi we feel kuti zvoni iyo zese yacho should be held liable nekuti tambo yanga yane zuva yakangodaro iri negedzi maybe dai vakadzimawo magetsi kotonzi magetsi acho aienda noi kuti tambo iri pasi panopfuura nevanhu nekuti parod haina kunzi kuseri kaparod chaipo chaipo anga yakadonhera kwekuti hakuti hakusi kuti munhu ainyenyeredza vana vaita musikandwa wowo parod panotofambwa nemunhu wese
avo vange vari sekuru vemufi valincoln wezhira vachitaura vakamirira mhuri yokwamunzverengwi vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 vanoda kubatsira mhuri iyi vanogona kuvabata panhamba dzinoti 077-599-1679 rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masiye vanoti panofanirwa kuongororwa zvakasimba uye nekukurumidza kuti zimbabwe electoral commission kana kuti zec yakasvika sei pakutengesa gwaro rimwe chete revavhoti kana kuti voters roll nemari inoita zviuruzana nemakumi masere nemanomwe emadhora ekuamerica $187,000 vamasiye vanoti uku kutyora kodzero dzevanhu kunokonzera kuti vatadze kuvhota vachiti mari iyi yakawandisa zvokuti nyangwe mamwe mabhizinisi haawani mari yakadai ZEC yakazivisa nezvemari iyi mushure mekunge rimwe sangano rinongorora zvesarudzo munyika rakazvimirira re-election resource center raibva kuwana gwaro revavhoti apo ZEC yakavaudza kuti vanofanirwa kubhadhara mari iyi. Vamasiye vanoti mapato mazhinji munyika achatadza kuwana gwaro iri, izvo vanoti zvichakanganisa kuvhoterwa kwavo zvinoreva kuti kodzero dzevanhu dzatyorwa.
Nyaya yeZEC yekuti vari kuda 187,000 inyaya inoenda yatingati to the core year inonzi fairness yemaelections. 187,000 imari isingangobatiki chero nani zvake. And zvinokonzesa kuti pasaite access yatingati voters roll nemapato ayo ari kuda kuparticipate mumaelections. Inyaya yekuti tinoona kuti election yemuZimbabwe election inonzi iri very expensive for any ordinary person anenge achida kupinda mumaelections aya. Ndango tichasana even mapato anopikisa anonzi ave mahombe acho 187,000 chai chaiyo imari yakawandisa chai chaiyo kuti paprojiswe voters roll inova iyo inofanwa kuve iri pajekerere nani zvake, yekuti chero even an ordinary person ari muZimbabwe anokwanisa kuaccessa that.
Mamboti izvi zvinotyora kodzero dzevanhu. Nyaya iyi ingaitwa sei vamasiye?
Inyaya iyi inyaya inofanwa kuongororwa ende inyaya inofanwa kuti ive ichidzamiswa chaicha kuonekwa kuti chii chingaitika kuti vanhu vakwanise kuwana voters roll before my elections are 2023. Ndinoziva kuti nyaya iyi yemapage anonzi mapage evoters roll kana kuti mari yemapage evoters roll imari iri gazetted nenyaya yemutemo. Saka uyu mutemo uyu zvinotadza kuti mutemo muZimbabwe kunyanyanyanya nyaya dzemaelections aya mutemo usina kunyanyo kualignwa neconstitution kana kuti usinyanyo kudzamiswa kuti unyatso kuongororwa kuti maelections emuZimbabwe ave ari achiitwa andikati in a manner iri free and fair. So pachada kuongororwa zvekare kuti iyo ZEC ya mutemo yairi kushandisa kuproducer voters roll iyi mutemo here uri kuenda nebumbiro redu remutemo constitution of Zimbabwe, zvinova zvisiva yandikati zvisiri kunyatso kualigna nenyaya ye free access to the voters roll or free access to electoral materials dzinofanwa kupuwa kana kuti any public person or any political party. Saka zvinhu zvekuti tichitarisisa zvinhu zvinofanwa kuongororwa ende zvinhu zvinofanwa zvisingaitiki kuti paite mari dzakawanda kudaro dzinova dzichiprojiswa a public document inofanwa kuve iri a public iri available ku public for public consumption.
Ko kana hurumendewo ikati zvinodhura kudhinda magwaro evavhoti akawanda munoti pamusoro pazvo?
Kana iri nyaya yekuti mapepa ari kushota muZimbabwe kana kuti pane kukwanisa kuva pachiitika kuti kuda maybe kuprinta kwacho kuri expensive, voters roll rinofanwa kuve riri kana online because no zvinhu zvave online zvofanwa kuchionekwa nechero munhu ungava uri muZimbabwe ungava kupi vakwanisa kungologa in kana muwebsite yeZEC racho zvinhu zvofanwa kuve zvichionekwawo nemunhu ari online, zvokuti kana pakada kuita nyaya dzokuprinta munhu anofanwa kuzoprintawo at their own expense. I don't think zvinhu zvingave zvichitadzika in this day and age yatinayo ye technology. Saka nyaya iyi 187,000 inyaya inoshungurudza ende inyaya inofangwe isingataurike panguva inoyi nekuti voters roll for kuri republic and richionekwa nemunhu wese zvake muZimbabwe.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Mapurisa muSouth Africa achiri pakati pekuferefeta nyaya yevanhu makumi maviri neumwe vakawanikwa vakafa mune umwe mugodhi muSouth Africa asi pasina chinoratidza kuti vakafa sei. rimwe gweta riri kutarisisa nyaya iyi vaCrispin Machingura vanoti zvinogona kuti vanhu ava vakaenda pasi pasi pemugodhi uyu kusinganyanyi kusvika mweya wekufema vachitizve mishonga inoshandiswa mimigodhi ine michetura zvinova zvinokonzerawo kufa kwevanhu ava vaMachingura vanoti mapurisa vari kutaura neumwe akararama njodzi iyi kuti vanzwe zvakaitika
unoona tanonoka Johannesburg yakatanga kudhara ana sekuru vedu vakauya kumamines kuma1950-1940 saka mamine aya adzika zvakanyanya asi zvinoitika manje ndezvokuti makambani mahombe paanobuda akutadza kushandisa migodhi iyaiya isusu vazhinji vekuZimbabwe vekuMalawi vekuMozambique vanenge vasina mabasa takajaira kudhara kuzviitira gold panning kunyika dzedu saka kana tatowana mukana uyu tinobva tatajambira pauri zvinonetsa manje pamamines aya ndeyekuti akanyanya kudzika saka kukwanisa kufema kilomita pasi peunderground anonetsa magas anoshandiswa kuburitsa nekuchera maminerals aya ari poisonous mamwe achona pamwe pachona zvinenge zvisiri zviii zvemagas zvinenge zviri zvekutoti mweya mushoma ikoko nemadzikiro akaita mamai saka zvinogara zvichiitika kuti vanhu vanowanikwa vari gurupu re 29-40 vakafa asi pane incident iyi kakawanikwa vanhu 21 pavanhu 21 ipapo about 12-14 ndo vaibva kuZimbabwe zvinoitika manje tanonoka kuti uzoziva kuti ndo zvinenge zvaitika panenge pakabatwa munhu mumwe chete akararama votora munhu iye vomuendesa kumatare edzimhosva vonomuti kune mhosva nokuti hauna kunge wakataura kuti vamwe vako vakafa ndokuzobuda kunoita nyaya idzi asi kazhinji kazhinji vanhu havanongosiwa vakadaro vanhu vakawanda vaunonzwa kuti vakabva kuZimbabwe vakarovera kuJohannesburg ndo zvimwe zvacho zvinoitika zvinozokonzera kuti vanhu vafe votadza kudzokera kunyika dzavo dzavanenge vakabva
saka pari zvimwe zvaMachingura chii chatichataurwa nemapurisa chii chavanoti vaona pane zvavamboti vataura here mapurisa
mapurisa akatora munhu mumwe chete wavakaona akararama kusechini iyoyo wavakaona ari mupenyu vakamuendesa kukoti asi anga ari kuchipatara kwenguva yakatio kuti akwanise kuve asimba akukwanisa kutaura zvakanaka vakaendesa futi mabodies aya kuforensics kuti vanoona kuti chakakonzera kuti vamwe vamwe vakawanikwa vane zvitupa vamwe vacho mazita avo chaiwo anoratidza kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vanhu vakaita sana Masimba ana Tafara ndo anenge ari mazita avo saka hazvinonoke kuti uzive kuti vanobva kuZimbabwe saka vakabva vaona kuti 14 saka vanobva vakurumbidza kuti mirimbi yeZimbabwe
kana takatarisa mamiriro akaita zvinhu iko zvino izvi nhano iri kutorwa nemapurisa ne kana kuti nehurumende ndeipi chii chavari kuda kuita pari zvino
unoona chanonoka chinonetsa ndechekudai soko hazvina kunaka kuti vatadzise vanhu kuti vaite raramo mabasa anonetsa zvavo muno musouth africa zvese kumasouth africans nekumazimbabwens saka kana vanhu vachitenga vaona pavanogona kurarama unoziva maomero akaita Zimbabwe iwe unozviziva kana vanhu vaona pekurarama pakaita sepapa zvinenge zvaoma munhu wese kunyange musouth africa zvinenge zvakamuomera kuti avashayise raramo avati musaite izvozvo
avo vange vari gweta vaCrispin Machingura vari parunhare kusouth africa nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Newsday rinoti gurukota rinoona nezvekurima vaAnshas Masuka vakaudza vagari vekwa chinyamukwakwa kuti simbanje kuchipinge vavakange vachipa maplots pakupera kwesvondo kuti vachapiwa zvikwanisiro zvekurima kana vakavhotera ZANU-PF nomutungamiri wayo vaEmmerson Mnangagwa musarudzo dzegore rinouya. Munyuzwe makare, nyengo dzeparamende dzinokurudzira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvegurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kuti vapedze uori hunonzi huri kuitika muzvipatara. Vanomirira makokova muparamende vaJames Stole vebato reCitizens Coalition for Change vakaudza vaChiwenga kuti vaudze veruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende munyika. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukasei vashamarari, mamukasei vashamarari, tiri kunoku kumhiri yegungwa tiri kutemawo tiri paJoza. Vanhu vari kufa zvisingaite, hatisi kuziva kuti gavhumendi yedu inotibatsirawo here. Tiri kunoku kumamaini kunoku kutotiza munyika nekuoma kwezvinhu hatusiwo kuda kwedu, but tiri kupera kunoku. Vamwe vakafa kuKruger Stroke uko, isi tiri munomu muDavidton munomu ndomatirivo. Vanhu vari kupera tisivewo heo.
Maswera sei, maswera sei Studio 7 ese kuri sei kumukoma Jonga, mukoma Blessing. Inini zvangu ndine urombo nenyaya yandaambirwa iyo, nyaya yekuputwa dzimba kuri kuitwa muguta. Strategy yekuti vanhu vese vava vachaputirwa dzimba vachatiza for a while vomboenda kumaruwa. Zvinhu zvinenge zvinomira zvakanaka vanhu vasisina pokugara. Vanhu vavo vaenda kumaruwa nguva yekuvhota ichinge yasvika. Vanhu vava vasizokwanisa kuvhota nekuda kwekuti vanenge vari kunzvimbo dzavasina kurejista vari. Istrategi yeZANU-PF inogara ichiitwa nguva nemisi iyoyo. Saka zvinhu zvakaita seizvezvi zvetina tikumbirawo kuti kudai zvagadziriswa munyika. Tiri kutaura zvangu tiri paCape Town, South Africa.
Inini chandaingoda kusapota ndosapota murume uya wakati aiwa tingangeita politics tiri kunoku kunana South Africa. Tinodziitira panhingirikini pamhepo, asi zvaakataura ndinozvitenda Spirit kuti handei tindovhota tisangotaura. Ende vari ikokokoko vakatomira nokuvhota kokoko, saka handei tindovhota. Manje mukangoramba muchingotaura kuti ana mugwadi hapana chavanoziva, ana mutsvangwa hapana chavanoziva. Imi ndimi musina zvamunoziva manje, nokuti muri kuno kuSouth Africa muri kutaura musiri kuZimbabwe. Endai mundovhota ndokuti tibudirire. Ndatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri tisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zveAmerica zvatanga kusvika panzvimbo dzekuvhotera mumatunhu mazhinji muAmerica kutsvaka rutsigiro rwesarudzo. Dzepakati petemu kwakapera nezuro, zvino vanhu vatanga kusarudza vanhu vavanoda kuti vavamirire. Tabata nyanzvi mune zvematongekuro enyika vaDon Mweyo kuti vatirondedzere.
Nyaya ndaona ini ndingatange nemafinal rallies aitiwa nezuro, pataona President Barack Obama naPresident Joe Biden vachikambena zvakanyanyisisa kuPennsylvania nekuMaryland. Tikaonawo President Trump onayo vari kuOhio vachikwikwidzawo nayo ikoko. parazora tiza kuti midterm elections akakosha steriki kumabato wose maviri haya mademokrasi nema republican. Izvozvo toziva kuti mademokrasi ndivo vakabata House of Representatives neSenate. Saka vari kutarisira kuti vanga mutse mavota zavo vemademokrasi kuti vaende kunovhota vaite zvavo. On the other end, maRepublicans vonayo ari kupusha achitaura nyaya dzeikonomi, inflation, kukwira kwezvinhu, vachitaura kuti vainfluence vanhu kuti ngavachivhotera chii maRepublicans.
So kuona kwenyu pari zvino zvakamira sei? Chii chamuri kuona?
Mapolls ataona so far ari kuratidza kuti maRepublicans kungati pahouse of representatives vari kuratidzira kunge vangaitore based on mapolls ITU ari kusuggesta kuti vanhu vari more concerned nenyaya yeinflation. Whereas madhemokrats ivo vari kupusha nyaya yekuti imi vanhu changamukai, demokrasi yenyu inogona kuenda pano mukavhotera maRepublican, because tarisai zvavakuita. One vakatoningirikira shandisa Supreme Court kuti abortion, which is something that has been there for vakadzi vemunomo for the past 50 years, kuti vane choice kana vachida kuabort, yava kuzovharwa nemaRepublicans. MaRepublicans ari kuti hakusisina zveabortion, meaning kuti vakadzi havasisina chance yekuti ivo vaselekte vachuze zvavanoda nemuviri wavo nenhumbu dzavanenge vabata. And also maDemocrats ari kuti tarisai zviri kuitika nevanhu ava vari kudinaya maelections, vakuda kuisa vanhu vavo kuitira kuti mangwana kana mavhota maelection enyu asaverengwe. So ndozvandaona so far zviriko. Kuti maDemokrati ane hope wona ivo kuti vanhu vachanzwa zvavataura sezvo vakambonzwa previously. MaRepublicans dai vari kutarisira kuti haiwa bodo economy ndiyo iri kutarisirwa nevanhu. Saka vachavhota against maDemokrati for that.
Sarudzo dzanhasi idzi dzakasiyana zvakadii nedzimwe sarudzo dzamakavona muAmerica?
Sarudzo dzanhasi, to be honest with you, usually mamidterm dzakasiyana nepresidential, but this year tiri kuona kana tatarisira maearly voters already 41 million Americans vatovhota in early voting, which is a record, honestly speaking. Vatofuura zvavakaita muna 2018 early voting. So usually early voting inoitiwa nemadhemokrasi. Saka there is hope pamadhemokrasi kuti vanhu vavo vazhinji vatovhota. But election iyo yakakosha stere, because whoever anocontrola the house, the speaker ndianozoita webato ravo.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mwana musikana wakafa nemusi wechina mushure mekutsika tambo yezesa kuchitungwiza anochengetwa nhasi kumakuva ezororo. Rimwe gweta rinoyera kodzero dzevanhu rinoti panofanirwa kuitwa ongororo yekuona kuti sei Zimbabwe Electoral Commission ichida kutengesa gwaro revoters roll nemari yakawanda kudai, asi vanhu vachifanirwa kuwana gwaro iri pachena. Nhasi America iri kuita sarudzo dzepakati petemu, mapato ose achitarisira kukunda. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko Marcus Gande nenhau rerurimi rweEastern Ndebele.